Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu kukadzi 28 2023 ndinodzokorora 2024 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini dini jonga kandemi rindiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi
azvitenderwi kusagarisana nevamwe zvakanaka especially kuvana zvose nemadzimai kuvarume zvavakuitikawo nekuti varume dzakasikwa takadaro kuti hatikwanisi kubuda pachena pati ndiyapingi ngarichitoso kuti varipoti
hurumende yoziya dambudziko rekushamika kwemvura muguta rebulawayo
nyika yedu yava kufambiswa nenzira dzisingakoshese kana kuremekedza mutemo nokudaro pamizvo zvinokwanisa nge zvakaitika zvisho kuti avo vainge vachifarira nyaya iyi kudare pasi vaitoziva kuti hapana mhosva asi vachida zvavo kungoshungurudza muzvare mahere
dare repamusoro rehaikoti rinorasa mhosva yakanga yabatwa nayo vaive mumiriri wemount pleasant muparamende muzvare fadzai mahere yekuti vakatenderedza nyaya yemanyepo America yobatsira kurwisa dambudziko remhirizhonga muDzimba. Indiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rezvekurima Dr. Anxious Masuka vanoti chikumbiro chekanzuro yeguta rebulawayo chekuti kushomeka kwemvura muguta iri kuonekwe sedambudziko rinoda kugadziriswa nekukasika kana kuti national emergency chichatambirwa chete mushure mezvichabuda muongororo ichaitwa necommittee yakasarudzwa nebazi ravo kuti ione nezvekuwaniswa kwemvura yakakwana muguta iri kudzanai musengi anotipa nyaya inotevera
Estora natapiwe nao, mshure memsangano wawaita, nenengo ze committee inona nezvekuvandudzwa kwenzira dzekuwanisa vanhu mvura, kana kuti technical committee on improving water supply, Dr. Masuka vati, vanoziva chose kuti dambudziko rekushaikwa kwemvura muguta rebulawayo, riri kunyanya gore rino, nekuda kwekusanaya zvakanaka kwemvura. Asi vati hurumende, ingakasiki kutambira chikumbiro chekanzuro yeguta iri, chekuti dambudziko iri rinzira ipisisa zvikuru, pasati paitwa ongororo yakakwana.
Tatikwete hatipakwanisi kuita izvozvo tina madhamu akawanda hatisingazivi kuti mvura yasara yamwe yanotikwanisa here kusvika mwaka unotevera izvozvi tati ava vanoongorora vana mazvikokota vamhanyi ikoko vatitaurire kuti tikabatanidza kwenyama ndoro vaakufa nebese madhamu aya hatikwanisi kuwana mvura here inosvika mwaka unotevera.
Guta rebulawayo rinowana mvura kubva kumadhamu matanhatu asi pari zvino riri kungowana kubva kumatatu chete anoti Insiza, Inyankuni nemuchavezi nekuti mamwe matatu haachina mvura yakakwana. Kanzuru inoti pari zvino mumadhamu ayo mune mvura inosvika zvikamu makumi mana nezvitanhatu kubva muzana inove shoma zvikuru zvichienzaniswa nezvikamu zvinopfuura makumi manomwe kubva muzana zvemvura inosiwanikwa mumadhamu panguva ino yegore. Dr. Masuka vati komiti yekubatsira kuti guta rebulawayo iwane mvura yave kuzowedzerwa mamwe mazuva vakatiwo dhamu guru riri kuvakwa reGwai Shangani ndiro richapedza matambudziko ekushayikwa kwemvura muguta iri.
Kune denda rekorera saka hurumende yaunza kuno mishina inochera mabhoo miviri saka kwawanikwa nzvimbo dzinoita makumi masere nenhatu dzokuchera.
Vakambovesa chigaro vesangano rebulawayo Progressive Residents Association vaAmbrose Mulili Mbilo waudza Studio 7 kuti hurumende ina chikonzero chekukweva tsoka pakuti dambudziko rekushaikwa kwemvura muvulawayo rinzi raipisisa zvikuru.
Tichitaura nezveupenyu hwevanhu, tichitaura izvozvi vagari vakaomerwa, vamwe vanopedza vhiki vasina kuwana mvura. Ndiwo matambudziko atakatarisana nawo. Ndiko kusaka vamwe vanhu vachizoita pfungwa dzekuti isu vanhu vekuno kuvulawayo kana kumatunhu ematebeleland hurumende haina basa nesu. Izvozvi zvinotishungurudza.
Meya weguta rebulawayo vadavid Coltart vatsinhira kuti dambudziko rakatarisana neguta panyaya yemvura igukutu.
As I said time and time again, this is not a partisan issue. This is an issue that concerns all citizens, and it is critically important in this kind of drought that we ensure that our citizens and our cities are not
recognized. Inechekuita neupenyu hwevanhu vose, zvakakosha zvikuru panguva ino yekupisa kwakadai kuti tione kuti vagari havashayi mvura zvachose.
Pari zvino vagari vari kuwana mvura kwapera mazuva ari pakati pesvondo kana masvondo maviri zvekuti vave kurarama nezvibhorani. Kushaikwa kwemvura uku kuri kupa kuti nyanzvi dzezveutano dzityire kupararira kwechirwere chekorera chauraya vanhu mazana mashanu nemakumi matanhatu nemumwe kana kuti 561 kusvika pari zvino. Ndakamirira Studio 7 muvulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Dare repamusoro reHigh Court nasirarasa mhosva yakanga yabatwa nayo vaive mumiriri weMount Pleasant mudare reparamende uye vaive mutauriri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change Muzvare Fadzai Mahere, yekuti vakafambisa mashoko emanyepo pakuti mapurisa ainge arova mumwe mwana ainge akaberekwa naamai vake kumusana akafa muHarare. Dare iri rati dare repasi raMajor Street rakaresva pakubata Muzvare Mahere nemhosva sezvo mhosva iyi yakabviswa mubumbiro remitemo. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reAmnesty International rinoti zvakaitwa nemapurisa zvekusunga Muzvare Mahere nekuvaendesa kujeri rechikurubhi kwaiva kuvambunyikidza. Vamwe vakabatwa nemhosva iyi mutori wenhau Hope Chingono nevaimirira Zengeza West mudare reparamende vaJob Sikala. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata rimwe gweta raMuzvare Mahere vaChris Mikem.
Nhasi dare guru reHigh Court kuchitongwa navachikowero navakwenda vazosimudzira nhau iyoyi yekuti Muzvare Mahere haifanira kunge akasungwa kana kutongwa kana kubatwa nemhosva pamusoro pekuti hakusisina mhosva inonzi kufambisa manyepo mukati nemitemo yeZimbabwe.
Zvinofamba sei pakuti kana dare repamusoro richiti iyi haisisiri mhosva asi vanhu vachiramba vachibatwa nemhosva iyoyo?
Totongoti dzimwe nguva kusanzwisisa mitemo kwevanenge vachifambisa nyaya kudare repasi zvinokwanisikawo zvakare kuti vanogona kunge vachitoziva zvavo kuti hapana mhosva asi nekuda kwemamiriro akaita nyika yedu zvongonzi tinoenderera mberi munonzwa vanhu vachimbogunun'una kuti nyika yedu yava kufambiswa nenzira dzisingakoshese kana kuremekedza mutemo. Nokudaro pamitizvo zvinokwanisa kunge zvakaitika izvozvo kuti avo vainge vachifambisa nyaya idzi kudare repasi vaitoziva kuti hapana mhosva asi vachida zvavo kungoshungurudza Muzvare Mahere. Tose toziva kuti Muzvare Mahere anga ari mutungamiri wezvematongerwo enyika achive mutauriri webato guru rekupikisa.
Muchitaura navo Muzvare Mahere, pane mukana here wekuti vachada kuripwa pane zvavakaitwa izvi? Zviri kufamba sei?
Zvino matare edu emunyika muno zvinowanzosimitsei kuti vanhu varipwe kukanganisirwa kwavanenge vaitwa asi dziriko nyaya dzakati wandei apo vanga vakanganisirwa nehurumende vaipiwa muripo. Saka Muzvare Mahere vari kuzeya nyaya iyi nekuti mutongo wabuda nhasi mangwanani.
Vanga vari gweta uye vari nhengo yesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaChris Mike vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Apo dambudziko remhirizhonga mudzimba riri kuramba richipararira munyika. Hurumende ichishanda neAmerica neUnited Nations iri kusimbaradza zvirongwa zvekuderedza dambudziko iri uye kubatsira vanenge vasangana nemhirizhonga. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi kumuzinda weUNICEF muHarare, uko UNICEF yanga ichitambidza bazi rezveutano rehurumende yeZimbabwe, mudziyo yakasiyana-siyana yayakatengerwa nebazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica reUnited States Agency for International Development, USAID, chipangamazano mubazi iri. Amai Natalie Cruz Levy vati chakanyanyokoshesa ndechekuti Zimbabwe ikwanise kupedza dambudziko remhirizhonga.
So while response mechanisms are incredibly important, we must continue to focus on prevention, including discouraging perpetrators from offending in the first place.
Kunyangwe zvazvo zvakakosha kuti tipe rubatsiro kune vawirwa nedambudziko remhirizhonga, tinofanirwa kuramba takatsungirira kudzivirira mhirizhonga kusanganisira kuti tikurudzire vapari vemhosva iyi kuti vasaite mhirizhonga.
Mumiririri weUNICEF muZimbabwe, Dr. Tajudin Oyewale, vatiwo kuti vanosangana nedambudziko remhirizhonga vabatsirikane, zvinoda kuona kuti kuzvipatara kune zvikwanisiro.
It is therefore critical that health institutions are equipped.
Zvakakosha kuti zvipatara zviwanise zvekushandisa kuti vakwanise kubatsira vanenge vasangana nedambudziko remhirizhonga.
Mutevedzeri wegurukota rinoona nezveutano Vasley Mantinius Quidini vachitaura pachiitiko ichi, vatiwo kupedza dambudziko remhirizhonga munyika, vanenge vawirwa nedambudziko iri vanofanirwa kumhanyara kumapurisa.
Kuita kuti isusu kana whoever abatwa as a perpetrator, there's a stiffer penalty inopiwa munhu kuti anyatsonzwisisa kuti hazvitenderwi kusagarisana nevamwe zvakanaka, especially kuvana zvose nemadzimai. Kuvarume zvavakuitikawo, nekuti varume dzakasikwa takadarowo kuti hatikwanisi kubuda pachena, but they are being encouraged also kuti vareport.
Vatiwo hurumende nezvirongwa zvakadai sekuwanisa vanhu manhamba ekufona pachena kuti vamhanyare mhirizhonga. Zvipatara zvichabatsirwa nemudziyo iyi, iyo inosanganisira mabhuku ekuverenga, zvekuridza mumanzi, mabhora ekutambisa anobatsira kupedza kushushikana, zvekunyoresa nezvimwewo zvinosanganisira mawadhi evana eku zvipatara zvinoti Salimu Gabe, Pari Renyatwa, Mbilo, United Blawayo Hospital, Mashingo Provincial Hospital, Pindura, Chinoi neMarondera. Mumwedzi gumi yekutanga kwegore rapera, mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vakati vanhu vanodarika makumi matatu nemumwe kunyanya madzimai vakaurayiwa nokuda kwemhirizhonga yemudzimba. UNICEF inotiwo madzimai nevanasikana vari pakati pemakore gumi mashanu nemakumi mana nemapfumbamwe vanosangana nemhirizhonga inosanganisira kubatwa chibharo, kumbunyikidzwa uye kushungurudzwa mupfungwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vamwe vakare mara munyika vari kunyunyuta kuti matare dzimosva mazhinji haana zvikwanisiro kana vaturikiri vanobatsira kuti nyaya dzavanenge vamhanyara kana kumhanyarirwa dzitongwe. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wevakadai ndiamai kudzanai Karota, avo vane nyaya yavo yakanga yaraswa gore rapera nekuti dare remadziridzwa mutoko rakanga risina muturikiri wemutauro wekushandisa maoko kana kuti sign language. Amai Karota vakanga vaendesa nyaya yavo yekurohwa kwavaiti vainge vaitwa vakatyorwa ruoko nemukuru wechikoro chekachimana primary school vatendai Nyambuya pamusangano wabereki uyo wakaitwa Bopoto. Vakazotura mafemo mazuva mashoma apera apo sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights Set LHR rakapindira rikanyora tsamba kuvakuru vedare richikumbira kuti patsvagwe muturikiri. Gweta reZLHR vaKelvin Kabaya vari kumirira amai Karota vanoti mukuru wevatongi vemamagistrate mudunhu remashonaland east amai Sekai Chiundura vakapindura tsamba yavo vachiti nyaya iyi yave kunzwikwa sezvo vakazowana muturikiri.
So patakanyora tsamba takazowana mhinduro yakanaka kuna vinjwa yedu we kutusake kukomisheri manoa media msika ya chudwa wachita ura kutuwakanga wa wana tambe luyezo wachita ura kutuwakanga interpreta kanga waka esu stangu tango mira uchi paisi kwezware rekwa
izu suruku itikawo kunimangu wakawanda wakari maramunyika awanenge vasina rumbore kubasi wane masangano akata sezet LHR mukuru weri mesangano runovi rakodzero dzevakare mara the National Association of Societies for the Care of Handicapped kana kuti NASCO amai Joyce Matara vanoti kushayikwa kwezvikwanisiro kuchikora kodzero dzevakare mara idzo dziri muchikamu 69.3 chebumbiro renyika
kunyange mutemo wepasi rese wakanangana navanhu vakare mara unotaura paarticle 3 kuti vanhu vakare mara vane kodzero yekuwaniswa justice yokuwanawo zvakaringana navo panyaya yekodzero iyoyi.
Amai Matara vatiwo vari kushanda nekomishini inoona nezvemashandiro ematare yejudicial service commission kana kuti JSC. Munyori mubazi rehurumende rinoona nezvematare reJSC vaota Chikwana vati vange vari mumusangano vakati tibate mutauriri webazi ravo vaDaniel Nemkuyu avo vakati vanoda nguva yakawanda yekuita tsakurudzo nezvenyaya iyi.
Let me just check on one of the reasons matter as well. It is not in a area. I don't know when I reported it. Let me check the information you are now able to give you.
Mukuru Ebasa, Musangano Institute for Community Development, kana kuti ICOD, Muzare Bongai Tinaro, Varuku Kuruzira, Urumende Kuti, izi zvese vashandi vekumatare edzimhosva, pamwe nemapurisa, mitauro yevakare mara. Kuti zvireruke.
Isu seICOD tinokurudzira hurumende kuti idzidzise vashandi vayo kubva kumapurisa kusvika kuvatongi vemhosva kuti vasasarudza kana kutarisira vanhu vane urema pasi.
Mumwe anorwira kodzero dzevakare mara akazvimirira amai Teresa Hungwe vanoti kunze kwekushayikwa kwezvikwanisiro vanosangana dambudziko rekusarudzwa nekutarisirwa pasi nevashandi vekumatare.
Whatever you say, dzimwe nguva unotonzi iwe waimbozviitirei. Kana ukabirwa uri business unonzi murumbo zvichirei disability. So already they think kuti haufaniri kuparticipate mainstream community nekuti waita disability. Kana ukaparticipate ukazosangana nezvaunosangana nazvo yotonzi that's your own challenge.
Vanomirira vakare mara mudare resenate vaIshmael Zvo vanoti vari kusunda kuti kugadzirwe mutemo wekuti mutauro wemaoko kana kuti sign language udzidziswe vanhu vese kubva kuzvikoro kuti vasingatauri nekunzwa vasazonetseka munyika. Hatina kukwanisa kunzwa udivi regurukota rezvemutemo vazeyambi ziyambi avanga vasingadairi nhare yavo kana kupindura mibvunzo yedu. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Veruzhinji vachaungana nechishanu pane imwe chechi muMoscow kuRussia vachichema vaimbi vemutungamiri webato rinopikisa munyika iyi vaAlexei Navalny vakafira muJerry, kunyange hazvo pasati pazivikanwa kuti mapurisa achaedza here kurambidza vanhu kuungana parufu urwu. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nhasi tine hurukuro nechizvarwa cheZimbabwe vaBert Chiduza, vanoe mukuru pane imwe kambani inoita zveunyanzvi hwemakombiyuta kana kuti IT director iri kuBaltimore mudunhu reMaryland muno muAmerica. vachidhuza vane mudzimai nevana vaviri vanobatsira zvizvarwa zveZimbabwe zvinenge zvichida kuziva nzira dzekupinda nadzo mune zvemakombiyuta. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Ndiri director pakambani iri muno muBaltimore inoshandira hurumende yemuno muAmerica. Tinogadzira my health information systems, the IT services. Ikokozve futi tinoita mabasa ekugadzira ma software systems TSA kuma airport kwamunofamba uko pamunenge muchichekwa mapassport muchipinda kana kubuda munyika.
Tanzwa kuti musati mauya kuno kuAmerica makambogara kuEngland. Basa ramuri kuita kuno ndora maibata here kwakare kuEngland?
Ndakagara kuEngland but IT ndakazoitsanga papaya pekutanga munongozvauka kana uchipotera nyika tsiri dzako unombokia kia. Saka ndakazochinja because original qualification yangu ngari marketing management but kazo komborerwa kuti kaenda ku UK ndakaenda kuchikoro koko kunoita computer science. Ndopa ndakazotanga basa re IT randakazoramba ndichiita continue but kauya kuno kusikana zvino.
Muri kubatsirawo sei vamwe vana veZimbabwe vangave vari muno mudiaspora kana kumusha?
Uyo mubvunzo wakanaka nokuti Mwari akakupawo mukana. Chinenge chachijana chako uchokupawo vamwe mikana. Saka mazuva ano inini mabatsiro andikuita ndeyekupa vana vekuZimbabwe mainternship. Saka mukutaura izvezvi tinotoone vana vaviri vandinavo vandinoshanda navo pabasa pangu mauniversity students ari kuitawo iyoyo computer science. Saka ndovabatsira mumastudies avo kuuniversity ikoko and then ndovapawo basa through internship program yopabasa pangu kuti vaitewo mapracticals. And zvakanaka pakuti muno muAmerica ukagonawo basa rako vano muno vanoda kukuchengeta.
Ko kumusha mune dzimwe nzira dzamuri kubatsira nadzo here?
Hongu, kumusha pane nzira dzatinobatsirawo because social responsibility chinhu chiri important chinokosha vakandemiri. Kumba takamboendeserawo makombiyuta kune vana vanoshaya vari kuma high school vanenge vachidawo makombiyuta but vasina mari dzacho dzekuatenga. And tiri nhengo futi yebato reCosda riri muno muAmerica rinobatsira vanotambura nevanoshaya kumba. Mukutaura kuno maprojects eCosda achakati pane one yakatombotungamirwa nemudzimai wangu yekunopa clinic yekwavanobva kupokoteke masupplies echipatara nokuti vanga vasina patikapedzisira kuendako. Saka zvakatibata-batawo tikaita through vana vangu nemudzimai tichitsigirwa neveCosda ivava.
Ishoko ripi ramungada kusiyira vateereri?
Ngatibatanei semaZimbabweans. Ngatibatsiranei semaZimbabweans. Ngatisimudzanei semaZimbabweans. Nekuti hakuna mumwe munhu weimwe nyika achazotidaro asati abatsira kana kusimudzirawo wekwake.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vaBert Chiduza vari parunhare muBaltimore mudunhu reMaryland muno muAmerica neStudio 7. Mamwe mapazi ehurumende yeAmerica atarisana nekumbovharwa mukati memazuva maviri kana mutungamiri wenyika vaJoe Biden nenhengo dzeparamende dzemapato ose vakatadza kuwirirana panyaya yebudget. Vashandi vanogona kutora mazuva vasina kubhadharwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tanonoka wande weStudio 7 abata nyanzvi mune zvemabhizimusi vachidzidzisa paDeVry University muchinafundo Elliot Masocha.
MuAmerica kuvharwa kwehurumende kana kuti government shutdown inowanza yakonzerwa nokusawirirana kwemapato maviri. Democrats ari kutonga ikezvino ava Biden nemaRepublican panyaya dzokuti vopahurumende mari yokushandisa kuita chinyi. Saka pana makakatanwa ipapo
chii chinoitika kana government shutdown iyi ikatora nzvimbo?
Chinoitika kana government shutdown ikaitika ndocho kuti icho America ichatadza kunge ichi hurumende yeAmerica ichatadza kunge ichibhadhara vamwe vashandi vaya vachabva vatorega kuenda kubasa. Asiko zeta washandi wadapotaura wakuti wakuma uto wakuma security agents. Akasiana siyana kuna na FBI, kuna na CIA na mbao mapaza. Akasiana siyana mbamu anobona neje security ya nyika vanyo nge wachigwe nda kubasa wasiga badarwi. Zekare chibwe chidwe tika ndoche kuti Amerika ino zotaza kuge chibadara zume security zayo. Shaini nge inazo kune zimwe nyika kwa ino nge chitenga zakasiana siyana zikawa zana peturo. Zino zeta hizo kuti idzaswe pa scale imwe ya vakwereti wanukwanisa kubadara za wanengu wachi badara.
Chiri kutadzisa kuwirirana muparamende ya Amerika pa msoro penya ya ii chip.
Ndio mafungira akasiyana kuti ma Republican wanengu wachitivo aiwa isusu tiroda kuti maria mati munoda yoko pa Ukraine ngapa chipinda omari yoku gadzirisa border ku ma southern states uko nokuti kana mukasa isabo izvozvo zvatati chidavo isu imi musingazvidi hativoti.
Vanga vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDevry University muno muAmerica mushini wafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio natanonoka wande weStudio 7. Yave nguwa enyo watereri, yevu zita urira mega, zamuno funga.
Makaita one pa Studio 7. Inini ndaida kumbure keta semano wakuchipinge kutandaba ningi stule, waka efiro wa Zimbabwe, waka erifiro, asito sori kwa mahachi yei, mwopu kanya mpazo zivandu. Saka, anasitole vai shandire nguwa eshei, kana mwotu buka nyiro mpazo. Kone, bagada inga babo, musati toro andawe kugara. To garo wa mshangere, to gara mgomo ere. Mwe nezo rakanaka.
Gulugu tu pa Studio 7. Makasimbere wa jonga. Ndino itwa Ivan Fesov. Ndipano pa Joni. Kuchemo, chichemo. Kana mchitaura pa marizo. Zenika. Kana makununu, matatu, chichi. Mwepa na huku isoka ni ma mount. Zisise kuti amaunti mari nepidzo dzidzo dzechiwanu shona noti tinetsei makatauru kana muchitaura mumadziso nekuchirungu tozoti mari yamuri kutaura nezvayo tinotenda pano paJoni tenda pa Studio 7 vape makabata makadaro tinewenyu Face Off Ivan truck driver
makadi henyu vashamarari ve Studio 7 tinokutendai kwazvo nekuti pakurira chirongwa kwamunoita misisi yamazuva dai Mwari akuwedzerai makore nemisi yakaonda panyika. Ini hangu ndingone dambudziko nekuchema kwazvo kumukuru wedu uyu vamunangagwa dai vatinzwira tsitsi vakomana nokuti tatambura nhamo yatishuura chaiko mabasa hakuna. Iye zvino tiri kuno tiri kungotambura zvezvakare ivo vachitiwada kutonga kusvika madhongi amira nyanga dai vatibatsirawo ipapo.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika nezvemabasa zviri kuita kuedza kuzvisimudzira. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Hurumende yozeya dambudziko rekushomeka kwemvura muBulawayo. Dare repamusoro reHigh Court nhasi rarasa mhosva yanga yabatwa nayo vaive mumiriri weMount Pleasant mudare reparamende Muzvari Fadzai Mahere yekuti vakatenderedza nyaya yemanyepo. America yobatsira kurwisa dambudziko remhirizhonga muDzimba. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, iva inesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiyai muina Chris Gande.
Soko isika tisenda bako VOA Ndebele.